Zimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Diaspora Forum, a platform where we discuss issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Wednesday, December 21, 2022. I am Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about those in the diaspora who are traveling back home for Christmas or are planning to travel during this festive season. This is the best time that most families get together, but for some, especially those that are supposed to be traveling from South Africa, they are saying that they may fail to go home this year because of high transport costs. They are accusing cross-border bus operators of hiking fares, taking advantage of the festive season, with some being accused of even doubling fares, making it difficult to travel, especially for families, as they will need more money. Those who spoke to Studio 7 said they hiked the fares from 900 rands to 1,900 rands for a single trip from Johannesburg to Harare for those without travel documents, while those with travel documents are paying 1,500 rands. There are fears that because of the high cost, some may end up using illegal crossing routes. A bus conductor who spoke to Studio 7 on condition of anonymity said the difference in fares is for fines that bus companies pay to immigration officers at the border for carrying undocumented passengers. The International Cross-Border Traders Association is urging those traveling to Zimbabwe to use legal channels instead of the illegal routes, where some end up losing their lives or their goods to robbers. The Herald newspaper recently reported that the Beitbridge Border Post is seeing a high volume of travelers crossing into the country for the holidays. For those traveling, what challenges are you facing? How are you fixing them? Let us know from wherever you may be. Ongwadi watereri tichikusweresai muri kose kumatimana pamuri kwenyika. Tinosangana zvakare muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum uri musi wechitatu, 3/21/2022, umo tinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tiri kutaura nezvenzendo dziri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kwakasiyana-siyana, vari kudzokera kumusha kana vari kuronga kuda kudzokera kumusha kunotamba zoro rekisimusi pamwe negoredzva vaine hama neshamwari. Asi vakawanda zvikuru vatataura navo vari muSouth Africa vari kuchema kuti havasi kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekukwira kwemutengo wekuripira mumabhazi. Vemabhazi anotakura veruzhinji kubva muSouth Africa kuenda kuZimbabwe vanonzi vakakwidza mitengo zvakanyanya, vamwe vachitopeta kaviri. Semuenzaniso, mamwe mabhazi anonzi ari kubhadharisa mari inoita maranzi churu nemazara mashanu kubva kuJohannesburg kuenda kuHarare. Kune munhu anenge aine magwaro ekufambisa, asi munhu anenge asina magwaro anonzi ari kubhadhariswa maranzi anokwana kuita churu nemazana mapfumbamwe 1,900 rands. Mari idzi dziri kukwidzwa kubva pamaranzi mazana mapfumbamwe kana kuti 900 rand anonzi aibhadhariswa zororo risati rasvika. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vamwe vari kushuvira kunge vari kumusha nehama neshamwari vashandise nzira dzekuyambuka Nzizi kana kuyambuka Rwizi Limpopo vachibhadhara vanhu vanovayambutsa. Idzi inzira dziri kunze kwemutemo dzavari kushandisa. Asi sangano rinomirira vanotenga nekutengesera zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira vari kufamba kuti vashandise nzira dziri pamutemo, kunyange hazvo vachibhadhariswa mari dzakawanda. Pane kuti vashandise nzira dziri kunze kwemutemo idzi vopedzisira varasikirwa neupenyu hwavo kana kubirwa zvinhu zvavo. Bepanhau reHerald rakazivisa mazuva mashoma adarika kuti mugano weBeitbridge mazuva ano uri kuona uwandu hwakanyanya hwevanhu vari kuyambuka vachidzoka munyika, zvikuru kubva kuSouth Africa. tiudze kuti kwa muri muri kufamba sei kudzokera kumusha kukisimusi matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuapedza sei. And now we are joined by our guest. We have Mufundisi Richard Moyo, our first guest. Makadi Mufundisi Moyo.
Tinosimba makadi kubaba vakandimi genukwasei mose newa.
Tiruwa penyu baba dofunga nare amenu zayanga ichimboita asitoda ira uti ishati pamkano wakuti tinge chipeza chirongwa zakanaka. Mufundisi Moyo, mungatu za uti shuzaka mira sei ku South Africa tiruku uwa na mashoko aga siyana siyana kubako shuzaro shu Zimbabwe tiruku chema uta tiruku taza kuzukira wakumusha nekuda kukwira wakuma bazi unoko na ngochi wana mare bazi yekutu ngochi zukira wakumusha asi kana uine zvitakurwa kana mapasuru vari kuzocharja zvakare mari yakawanda kutakura mitoro kana mutwaro yevanhu. Mungatudzwa kuti zvakamira sei?
Ya ichokwadi baba vakandimiri. Ya transport is very expensive. Transport iri kudhura zvikuru. Tatarisa nezoro rino reChristmas nekusana makatarisa park station paBosman panokwirwa mabhazi neveruzhinji toenda futi kumacross border kumataxi aya. Vanhu vakawanda vari kuchema nokuti ndakaona vamwe mai vaichema kusvikisa musodzi chaiko nokuti izvi zvinoita vanhu vemabhazi hazvina kunaka, zvinhu zvinorwadza. Havana basa nemacustomer nokuti kana munhu achibhadhariswa mari inosvika 1.5 ane passport. Asina passport aibhadhariswa 1.9 ende mari iyo yaipereri ipapo mabhazi rafamba pakati vanobva vatanga kuyambira paronga chinoramadza vachidiwa futi dzimwe mari. Vanenge vakwira zvakombe vasina zvemapasa vasvika kumberi izvi vobviswa dzimwe mari. Saka nhau yakafanana iyo iri kutambudzwa nokuwanda, zviri zvinokanganisa mafambiro everuzhinji nokuti vakawanda vari kutadza kuenda kumusha nenyaya yemari iri kuchajiwa. Kana munhu akashajiwa mari yandariva iyoyo ende kuti 6kg yesaga riyariya mabhega aya vozowana kusa masaga ndaakasimba runga changa kana pa 1000 zvekuti unogoti 10,000 iwe neluggage yako toti muri baba naamai almost 4,000 uye futi kana nemwana zvindizvozvo nezvii. Saka zvo zvakafanana izvo zvinhu zviri kuremera vanhu vakawanda, vanhu vekuzimbabwe vashungurudzika varwadzikana panguva dzino dzokudzokera kumusha paChristmas.
Ndinoziva Mufundisi munotaura Zulu kana Ndebele, munogona here kutsanangura zvamataura izvozvi nerurimi irworwo? Hamungasarudza pakati pezulu nendebele?
Nami oke ngiyathokoza kulu kuti nami ngikhulume sikhuluma ngendaba yetransport. Sazi kuti abantu vaningi sevayakhamba vayemakhaya, abantu vaningi vayalila. Ngibonile omunye umama ubani umntwana obakhala khulu imali achajiwa yona, imali eningi khulu masicheja. Sithi mhlawumbe unepassport 1.5, maungana epassport vati 1.9, singabali singabali kutwalo yako. Asithi mhlawumbe isakanyana sikeji or ibaketi 20 liters iyodwa i
250.
Hello.
Yes, taura itinzwe baba.
Iyo inginga sivonayo, abantu vaningi vayalila ngesikhathi lesi seChristmas. Sazi kuti labo abantu vakusabhasi esikhathi lesi samaholidays avanaaando into vayifuna imali ngenxa yokuthi makhadleleni imali ebayila lapha
eBosman. Handizoti foni iri kuita sei, iri kuita ichimbovhara. Handizoti pamuri pakasununguka zvakadii?
Okay, apa mawaku ndinzwa sei?
Tiri kunzwai but inomboita ichitakanuka saini kauti pii but itai ndodaira kuti vateereri vanokunzwai. Kuluma baba.
Ndingi mhlawumbe isitimela saseBotswana. So ngikhuluma ngendaba yetransport, abantu vaningi vayalila. Sazi kuti abantu vemabhazi nabantu vamataxi havana ndava. Ivi masivona icompetition. Samhlanjesi ngive campe maruva start. Emaruva sina macross border, maumuntu ane passport imali yavo vayacharja 1000 manga na passport 1.4. so masihlukanisa nasemabhazi, amabhazi izinto zakhona ziyadhura kakhulu. So isikalo sethu nje vanhu or njenga abantu vakamukulunkulu kuti abantu vamabhazi vafana kuti vaphathe abantu kuhle ngenxa yekuti abantu vamabhazi songe isikhathi imali zabo vayazikhupula. Sazi vele imithova ikhupukile, even namataxi alana akhupukile noti kakhulu, mara yasezimbabwe mayaikhupuka vayakhupula nge 200%. So into le inde ushungkulu izi maseja sewa azu utabandu wa ningi wakono tewe makaya mara abanywa ya shuleka chavanga mani ito ni kubadale i 4,000 ukuye kaya masi chaja iwi lage dina mchambi yufika 10,000 or 12,000 ende futi ezi nizindo za bandu ziyala seka vaya pula mava pula ezindo lezu angiki mavuisele abandu so into ifana leo aisi indi raiki abandu wa se Zimbabwe la abanikazi wa mabasa abanikazi wa makombi abananda wana bandu abananda wana wandu ibi mawafika mchambi ngale border gate kukambila ama tax abantu kufika lapho bachajwa izimali ezithisiwayo andingesisikathi abantu bamabhazi abafikisa abantu lapho abaya khona ma ufika sithi mhlawumbi lapha engundu uyafika lapho mhlawumbi ibhasi liyaharare mhlawumbi wena uthi uyeshred bafika lapho wathi uyeshred wachaje 1,000 ngelinyanga ngakhuluma nomunye ubaba umama loni for 60 kilometers uyachajwa 3,000 izinto zakhe so abantu abantu bamabhazi abanandaba nabantu
Batai makadaro mfundisi regai tuone ndofunga tine mtereri ariparu nare panguwa emwe chete churuke za kubata mutunga miru esanga nure International Cross Border Traders Association wa juru nare ya waya mboti batai wa chungo pinda ya chive ya luo na zakare saka churuke za kuwa zosa pa churungu atomu zongu mtereri alo
alo magadi
takasimba baba zita njiani
zita ndo etuwa kredwe ugumbo
wa gumbo muri kupi wa gumbo
wagumbo tukubatika tiripa Patan Bay
South Africa
South Africa
tinotenda nekufara kuti ndimaita mutereri wedu wekutanga kupinda muchirongo atiudze kuti zvakamira sei kwamuri zviri kuitika kwamuri kana kuti muri kudzoka here kumusha kuChristmas kana zviri kuramba muchaita kusvetuka here Limpopo hameno zvinoitika titarangurire tinzwe
kuno kutarisira kuti tisumuke tinde kumusha but pakaoma vakomana vematransport vari kudhura zvisingamboiti zvakationei kuno kubhozi mari dzacho tiri kuti ishoma mungoziva life yepajoni kungotsika tsika noku life yacho ndekungojamba jamba chete
I know saka imi muri kutambira Krisimusi kuSouth Africa
Ira totambira kunoku chatomboona pazvenge zvabalanza then tozoona kuti tingakwanisa kuti tinde kumusha bhozi kumusha tetichodawo kuinda pati hesh zvinhu zvacho nematransport acho vakomana vanobva ari kuwedzera mari dzacho dzematransport bhozi izvi izvi kuti kutoende kumusha unokwanisa kutospenda mari nekuti takana 2,000 2.something saka kuti uende nekudzoka bhozi avanoa kuti fara kuti uende kumusha then January ukwanise kudii udzoke uchienda kubasa saka nyaya iyoyo manje zvezvinetsa kuti uende kumusha zvobati 2,000 yokudzoka futi inogona kuti wedzerei bhozi mazuva ano kusina mavhiza wanenei kuti wane futi madhezi kubhodha uku zvezvichiuya bhozi unofanira kutenga madhezi kubhodha kuti uye kunouku saka nyaya yacho inenge iri
Alright, saka ndisandaenda kuna vajuru nekuti vajuru vanofanira kunge taanawo pachirongwa ndisandaenda kuna vajuru mukoma gumbo 30 seconds saka mari yamuri kutumira yamaifanira kuendesa kumusha iyi yatumirwa here kumusha manje chidimu chacho imi mokundikana henyu kuenda asi vari kumusha mavatumira mafadza moyo
exactly vari kumusha tombozama atazama tambovatumira mbijana kuti vaone kuti vatengewo something then tongozovafonera kuti vakudza kuti isu zvaramba tichazongoya kuti kana zvichinge zvaita bhou but bataiwo something ipapo mukwanise kudi kufara uzva ari mufara wavo
thank you so much makasununguka here zvekuti munoramba henyu muri pachirongwa tichikurukura pamwe chete namufundisi moyo
ndakasununguka
ramba henyu muri parunhare mukoma Credwell Gumbo thank you so much let me go back to mufundisi moyo tambotaura nyaya yekuti vakawanda vari kubhadhariswa mari dzinenge dziri pamusoro vanenge vasina magwaro ekufambisa vanenge vasina mapasipoti vari kuchema kuti tiri kuzozibhadhari dzimwe mari pamusoro nevemabhazi zvii zvamakanzwa pamusoro pedanho iri zvii zviri kukonzera kuti vemabhazi vatore danho iroro
chandinoda kuti nditaure baba wakandimiri vanhu vemabhazi maitiro ava haana kunaka regai ndida kutaure nhau yakaitika panguva yecovid-19 yeya panguva yecovid-19 zvavanga vachiita pamapepa ecovid-19 aya vaichaja vanhu 400 kana kuti 500 bepa recovid asi ranga riri feki hozi ndakazoudzwa nomwana onimasa paanowanikwa tikasvikapo aitengeswa 20 rand but ivo vanenge vachitengesa 500 munhu asvika kubhodha aakusikanwa rinonzi fake mover bari afuti mari yakawanda vanhu vemabhazi chidambudziro ndinoona mabhazi aya haana order zvinhu zvemabhazi hazvina order zvinodarika kuma cross border nokuti kumabhazi hakuna order akawanda mahwindi too much nokuti mahwindi ari pakawanda munhu achinga asvika anonga achingobatwa rafu saka nhau iyoyo ndo zvinokonzeresa dambudziro kumabhazi nokuti mari vanongofunga pavada vafunga vanokwidza vanofunga vachekuti zvavafunga vanonga vachipa but zvisisina kunaka nokuti makastoma mazhinji ari kurwadziwa and futi zvenhasiuno vanhu vakada kuti vazame neimwe nzira sevasina mapaana swala kwala kunana vhenda ukumosikaundibudira uko kutiredzi vamwe vanenge vakasiyana saa vachiti zviri simbo than kushandisa mari yakawanda kuhaika inenge idambudziko irisk yakawanda vhiki yakapera kunenzi kune bhazi rakanga rinavarume vakabatwa futi kunze vose vakatorwa mari mari inonzi yakatorwa nemafoni vatoafoni vose saka zvakapa pane zvinhu zvisingafadzi saka tatinongokurudzira kuti vanhu kumabhazi vakuru vacho vemabhazi vaifanira kuita nenzira yakanaka kudzidzisa vanhu vanhu vavo mahwindi avo kuti vanajega vavo kuti vagorita bhazi nokuti panongoitwa wangofunga zvinonga chingochi hazvina order chiri makasvikapo zvinhu zvinorwadza zvikuru zvokuti vanhu vanosara vachema saka zvakafanana nana baba vajuru vamutwa nezvavo ndo vamwe vacho vanonzi vanomirira kufamba kwokutenga kutengesa vaifanirawo kutarisa zvakafanira kuti zvinhu zvichiwa vana vezimbabwe vari kutambudzika avanhu vasezimbabwe vayakhala njalo masikuru maindava yekuti izindava zokamba avanhu vasemabhazi havana ndava navantu havana ndava vayachaja izimari ezinengi even isikati secovid 19 ipepa recovid 19 ivi mavakamba nekupepa rako eqiniso vava vangarifuni vaikutengesera ipepa 500 mara mauya lapo vapinda kona ifek lienzo 1500 so tikaona kuti izvino fana leza azvizvi zvakanaka.
Thank you so much, thank you so much. Please do stay on the line. Let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, dambudziko riri kutaurwa iri, have you heard about it, this problem of bus operators charging more for those who do not have documents, travel documents like passports?
Yeah, exactly. Ndakatombosangana naro dambudziko iroro pandainge ndichitoenda kumba patakwira mamwe mabhazi muPretoria imomo muchichinda kumusha takachajwa bepa recovid then nemari yepassport tava kumberi futi tiri mubhazi imomo takuda kundosvika kuboda uko ndobva vati vakomana vane mapassport ayaya atina kudii akaoverstay kana kuti mapassport asiri valid badhara futi nemari pamusoro peiyaya but tasimuka kuPretoria uku zvaita kunge tadii tabhadhara zvinhu zvese zvadii zvapera iyo mari iyi yakazongobukira tavapai tava mubhazi takundosvika kuboda uku ndobva vawedzera futi mari papawani vose vakatobhadhariswa mari mubhazi muya zviriko chaizvo chaizvo ndakatombosangana nazvo izvo several times vakomana vacho ndomashandiro avo chavo chavo iwavo chaizvo chaizvo ndotoendana naye vari kutaura.
Mfundisi Moyo, let me come back to you. Is it not possible for passengers to just go and pay on their own at the border, to pay their fines on their own, to pay to the immigration officers?
No, those people can't allow you to do so. If you do so, say you can't allow you or don't care about you do so, say if you do so, don't come to us and say so. And if you do, what many people they try to pay for themselves in Zim side for those 400. So if you do so, those people they fighting and fighting more and more. So the people is afraid to do so, you just pay and so and so. That's why some of people they I pay half to Messina after that one. So those people is better than to use the bus. But if you do, if you use the bus or taxi, you can't allow you to pay for yourself.
Thank you so much. I think in 30 seconds we'll be taking a short break. But before we go on the short break, let me go back to Mukoma Gumbo. Mukoma Gumbo, mune masangano era muri kumboshandawo nawo padambudziko irori riri kusangana nevana veZimbabwe kuti zvireruke nekuti tinonzwa masangano akawanda anonzi anomirira vana veZimbabwe. Anotadza here kubatsira panguva dzakaita saizodzi?
Kutaura chokwadi hatisi kana kumboona kana heupi kana hatina kana masangano atiri kumboona kana heupi hapana kana tsei. Nyaya iri kungoita ndokungoti vakomana vari kungoita zvavanoda chete. Vakomana vari kungoti nemhaka kuti unenge usinawo zvaunga taura bhozi kana wava mubhazi nokuna kungoudzwa kuti sha kana usina kana usingatenderani zvatiri kukuudza izvi tokwanisa kutokuburutsa saka nenhau iyoyoyo mazinosha kuti ungabva waita sei
iyi nyaya yakaoma idambudziko zvisinei tombotora mukana uno kuchenjedzana nokuti all over the world the COVID pandemic is not yet gone it's still among us and people are being urged to be vigilant to make sure that you protect yourselves you protect your families from COVID-19 let's take a short break we'll be right back For those that have just joined our show, this is Live Talk, Diaspora Forum, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com. www.voashona.com and www.voazimbabwe.com. Feel free to send us your messages on all our social media platforms. And we go back to our guest, but before we go back to Mukoma Gumbo and Mufundisi Moyo, we have another caller, Tina Mukoma Guide Sotwa. Mukoma Sotwa, Magadi.
Nufara Magasimba Eri.
Takasimba Mukoma Sotwa, Murikupi.
Ini ndiri ku South Africa Port Elizabeth.
Port Elizabeth. Ndakanzwa kuti Port Elizabeth yane zitanyowa handiti?
Yes, yane zitanyowa ndizvozvo.
Rinonzi iro rinonesa kudai zairo. Zvisinei mukoma tiri kuona kuti inove nguva yekuti vanhu vanenge vachigadzirira kufamba kuenda kumusha kunge vaine hama neshamwari pazororo asi kufamba kuri kunzi kuri kugona kunge kuchikundikana kune dzimwe mhuri nedambudziko rekukwidzwa kwemitengo yemabhazi kana kuti zvekufambisa imi zvakamira sei kwamuri mukoma Sotwa
ya ichokwadi zvekufambisa zvino kuna kutimetsa nekuti maprize mukatasa maprize anokwira towards holidays anenge akwira then kuti uende kumusha kwacho ikoko nekuzodzoka zvinogona kutiremera wose suwo saka unongoona kuti hazvirina nondikogara hangu ndiri kwandiri ndozvanondikwanisa asi umwe unenge uchida kuti ungori pamwe chete nefamiri
imi mhuri iri kupi kumusha mukoma
Muri ndinayo kuno kwandiri ku South Africa.
Okay, asi ama
kumusha.
Ama ndiri kupi kumusha?
Kumusha kwaRusape.
KwaRusape, haiwa todaira kuti varikukunzwa kuti chakundikana kuenda nekuda kwemamirire zvekufambisa asi manzwiro andiri kuita ndeyekunzi Western Union neWorld Remit nedzimwe idzaiwa dzine mari yebhazi dzinenge dzichikwanisa kusvika kuZimbabwe hanzi mongovabatisa kamari keChristmas ndo manzwiro andaita mukoma munogona here kumbotandara nesu mumbobata hanyu muri pachirongwa tichitaura nevamwe vatinawo pachirongwa
aiwa ngatitandare hedu ndinotenda
rambai muripo zvenyu rambai muripo mukoma ndodzoka kuna mufundisi moyo mufundisi moyo ndokumbira kuti mungotaura zvakare nendevele panyaya iyoyo yekuti vanenge vasina mari dzekubhadhara extra dzi aids vari kuzoita sei nokuti tiri kunzwa vamwe vari kutaura kuti zvaakutimanikidza kunge tichizonosvetuka muna Limpopo zvii zvamungataura muchitaura nendevele
ya nami ngiti nkulume loko apato vaenza njalo into leyo icheap than ukubhadala imali eninkulu izi masikhuluma nje umuntu maasuka lana agivela mhlawumbe half angeke ifike zina 500 mhlawumbe ifika 550 ufika lapha eboda maafika lapha ivikazona naseboda uyabhadala i-R20 or 100 uyaphuma so lava bonke bakhamba mhlawumbe namateki namabhazi imali yakhona iningi kakhulu so asithi mhlawumbe awuna ipassport even ma une-passport ngekungekuthi bayacharja mhlawumbe unemabhiga e-5 imali ingakhona 5,000 plus futhi leya imali bakuchaje yona so vele abantu bathingi bayaenda so bona abantu abathe bayadlula ngasemanzini bayakhamba ngali isikwalakwala ivenda bayaphumela ebubi bayaphumela ngali oropa kunendlela ebrawayo nemasingo kuthi kube lula lokuchip ndani ukuhamba emabhezi mara into efana le ayisinto siyigukuzelayo ngesikhathi lesemvula sazi ukuthi abantu baningi bayahlongakala kuLimpopo abantu baningi bayahlonana emfuleni weLimpopo mara into sibe siyicela kunalabo abanemabhasi banemataxi kufanele babambe abantu kuhle ngibe ngikuthi bayadla yithi amakhastoma abo yithi abayilungu babo
pakaoma hanzi vanhu vari kuzvipira kunge vachipinda muna Limpopo nenyaya yekuti vari kutsvaga zvinhu zvakareruka mutengo wakavarerukira regai tizwe kune muteereri watinaye parunhare tina mukoma tendai ruombwa makadii halo
ndinofara zvangu kuri sei
aiwa tiri wapenyu mukoma ndinini ndakajaira zvataiita kare handichinje mutupone kubva kachando vanangu kuti mukoma Christmas box yangu
aiwa boxi
tiudzewe kuti zvakamira sei nyaya dzegadziriro dzekrisimusi muri kwamuri muri kuzvibata sei
mari hakuna mukuru wangu takangogarawo yakangofanana nemamwe mazuva ose tatinewo shure yekuenda kumusha but zvinhu zvacho hazvisi kubatana mabhazi acho ari kudhura zvinhu zvacho zvose zviri kudhura saka changotamba tiri kuno kucape town
muri kucape town
hongu
ndinonzwa ichinzi kapa hanzi inzvimbo yakasununguka saka zvii zvamungataura kuti kisimusi muri kukapa munoiita sei
muno mukapa tinongoendawo kubeach tongonofarawo nevamwe tiri ikoko hakuna hakuna kunyanyooma ukangowanawo 200 rand yako unoswera zvakanaka
ndinotenda zvikuru mukoma tendai regai tidzoke kuna mukoma gumbo mukoma gumbo nguva dzaakunanaira taakusiva nenguva zvii zvamungataurira kune vakwanisa kunge vachienda kuzimbabwe pamwe chete nevasara vakundikana kunge vachibuda
pane vakwanisa zvavo kuinda kumusha vo ndinongoti ngavave nokufamba kwakanaka tinovashuvira zvakanaka kuti vafambe zvakanaka vachimukuenda kumusha tinoziva kuti ngavave nemwoyo wokushingawo bhozi hapana yekuseta bhozi kuonawo femili chinhu chakanaka muchifara muri pamwe chete vanhu voenda tinongoisavo
regai tichinzwa kuna mufundisi mwoyo mufundisi mwoyo nguva dzadyana shoko renyu rokupedzisira ramungasiyira vateereri
aiwa ndoda kukurudzira vateereri vose kuti vave nekrisimasi yakanaka nenyeya yakanaka nevari kufamba rwendo nesikoti kufambawo kuenda kumusha ndoda kuti vana vamwari uchengetwe namwari uye futi vatyari vemabhazi nemotokari dzose chengetedzai upenyu hwevanhu hwakakosha nokuti tikuona vanhu vakawana kuti hava kupira kufa zvakanyanya kutanga pavhiki yatabva iyoyo kusvika zvatiri izvozvi kada kukurudzirai kuti vanhu vese muve nekrisimasi yakanaka siti ndive nekrisimasi yeshe uzima ave nami mukurunkuru anibusise ndizokuhlangana futi omunyaka ozayo wakati 2023 mauzimu abvumire
Aiwa ndirotenda. Mufundisi ndanifungidzira kuti muchawedzera futi kuti tidye mari yeChristmas tisakangana kuti gore rinouya tinenge takudzosera vana kuzvikoro nezvimwe zvakadaro. Asi aiwa ndirokuchakupai mukana zvakare svondo rinouya tinge tichikurukura tichiyeuchidzana. Ndoda kutenda vose vakwanisa kunge vachipinda muchirongwa mufundisi Richard Moyo, mukoma Credwell Gumbo, koita mukoma Guide Sotwa namukoma Tendai Ruombwa. Ndoti muve nezoro reChristmas rakanaka anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.